Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi oro musi wechishanu nyamavhuvhu 11/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinorasa chikumbiro chevaimbo venhengo yeZANU PF vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo vasevhi yakasukuwere chekuti Statutory Instrument 140A iraswe vachiti inotyora bumbiro remitemo. Vatsigiri vebato reZANU PF vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda nhengo yeCitizens Coalition for Change vatinashe chitsunge vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Apo sarudzo dzaswedera mapoto eCCC neZANU PF anovimbisa kuti achaunza budiriro munyika kana akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarasa chikumbiro chevaimbo venhengo yeZANU PF vatsevhi yakasukuwere chekuti Statutory Instrument 140A iraswe vachiti inotyora bumbiro remitemo. Statutory Instrument 140A inovandudza nguva dzekuendeswa kwemavhoti anotumirwa neposvo kana kuti postal ballots kuZimbabwe Electoral Commission kubva pamazuva 14 kuenda pamazuva 3 sarudzo dzisati dzaitwa. Asi mutongi wedare repamusoro Justice Tawanda Chitapi vati semaonero avo Statutory Instrument iyi aishandure mutemo wesarudzo asi kuti yakaitirwa kuti ZEC ikwanise kupa munhu wese mukana wekuvhota. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Munyaya yavo kudare iri vakasukuira vakati SI 140A iyo yakaiswa svondo rapfuura neZEC paive kuvandudza mutemo wesarudzo izvo zvisingabvumidzwe kuitwa kana zuva resarudzo richinge ratarwa. Asi Justice Chitapi vatisemaonero avo zvakaitwa neZEC hapana kutyora mutemo vachiti Electoral Act iyo inotara nguva yekuendeswa kwemapostal ballots kuZEC inopawo ZEC simba rekutora matanho ekuona kuti sarudzo dzafambiswa zvakanaka. Nekuda kwaizvo SI 140A idanho rakatorwa neZEC nechinangwa chekuda kuona kuti vanhu zviuru gumi nezvinomwe vachavhota nenzira iyi vabudirira kuvhota vakati vanhu ava vaitadza kuvhota vese dai vatambira chikumbiro chavakasukuwere ichi. Asi rimwe ramagweta vakasukuwere amai Jacqueline Sande vati havabvumirani nemutongo waJustice Chitapi.
Naizvozvo kuti SI 140A yamhura kumbiro remutemo. Asi Justice Chitapi vapikisana nazvo vati aiwa kwete haina kumhura. Asi nesuwo toti aiwa kunyange tichivaremekedza Justice api zvokuti aiwa tirikupikisanawo nekuona kwavo zvechokwadi kana uchinge wachinja mazuva kubva ku14 days uchienda kumazuva 7-3 zvinoreva kuti watochinja mutemo.
Vaenderera mberi vachiti vachagara pasi voona kuti votora matanho api.
Saka naizvozvo isu tiradzokera zvakare drawing board tinotarisa kuti toita sei asi tiri kutaura usi ruzhinji rweZimbabwe tava tirikupikisana nezvatarwa.
Gweta reZEC vatawanda Kanengoni vaudza dare kuti ZEC yakatora danho rokisa SI 140A nekuti kwaive nenyaya dzakawanda dzinodarika zana dzakakwidzwa kumatare vanhu vachipikisa dare nomination court izvo zvakaita kuti ZEC itadze kudhinda magwaro ekuvhotera nekumaendesa kuvavhoti vari kunze kwenzvimbo dzavanofanira kuvhotera nekuzoti vadzose kuZEC mukati nemazuva 14 sezvinodiwa pasi pemutemo weElectoral Act. Vati kusvika nhasi chaiko pane nyaya dzisati dzapera kusanganisira imwe yavakasukuwere ndosaka ZEC yakaisa SI 140A yekuti mapostal ballots achidzorwa kuzek mukati nemazuva matatu kubva pazuva rekuvhota. Vakasukuwere pachavo vakaramizwa kukukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nematare High Court ne Supreme Court uye vari kupikisa mutongo we Supreme Court mudare iri zvekare. Mune imwe nyaya, dare ramagistrate nhasi rapamukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo 13 dzezanu PF idzo dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pamwe nekuuraya nhengo yeCitizens Coalition for Change vatinashi chitsunge svondo rapfuura muHarare. Dare iri rati vasungwa ava vabhadhare madhora zana ekuAmerica mumwe nemumwe uye kuti vamhangare kuGlen Nora Police Station kaviri pasvondo. Nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa11 mwedzi unouya uye vanhu ava vari kuramba mhosva iyi vachiti vainge vasipo musi wakaurayiwa vachitsunge uye kuti vakasungwa nekuti vanozivikanwa kuti vatsigiri veZANU PF mumusha weGlenview. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vavimbisa vana veZimbabwe kuti vachagadzirisa matambudziko ari munyika kana vakasarudzwa musarudzo dziri kuuya. Vachamisa vataura mashoko aya pamisangano yavaita nhasi kuDete nekuVictoria Falls mudunhu raMatabeleland North. Musangano wavachamisa waitwa nguva imwe chete nemusangano weZANU PF uyo wakokerwa nenhengo yebato iri vari mutauriri weparamende vaJacob Mudenda kuhange uko vaudzawo vatsigiri vavo kuti ZANU PF ichaunza budiriro kana yakavhoterwa zvakare. Vatsigiri vemapato maviri aya varatidza kuve nechivimbo nezvivimbiso zvemapato avo vachiti vanotarisira kuti achaunza shanduko kana akakunda musarudzo, asi vachikurudzira kuti pavandudzwe dzidzo nehutano pamwe neurombo hwavanoti vabata vakawanda. Ukuwo mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanga vari kumvuma uko vanonzi vasangana nenhengo dzekereke John the Fifth of Africa International Apostolic Church. Vakafanobata chigaro chemukurano nane zvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanamata nekuwadzana nevanhu pamwe vachinamata vachinamatira nyika kuti irambe ichibudirira uye kuti irambe ichikunda pane miedzo yose inouya ingave inobva munyika kana inobva kunze. Sangano reBotswana Civil Society Solidarity Coalition for Southern Africa riri kukurudzira mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi kuti vatungamire vamwe vatungamiri venyika dziri mudunhu reSADC mukushora mirishonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuitika muZimbabwe pamberi pesarudzo. Shingirai madondo anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro yemubatanidzwa masangano anorira kodzero dzevanhu muBotswana iyi iri kuuya mushure mekuurayiwa kwamutsigiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vatinashe chitsunge svondo rakapera nevanofungidzikwa kuti vatsigiri veZANU PF uye sangano iri ratora danho iri sezvo muzinda weSADC uri muBotswana. Vanoona nezvekupuriswa kwemashoko muBokiskoza vatapere Njovu vanzwa Studio 7 kuti pamwe mamiriro ezvinhu angashanduka munyika kana vatungamiri venyika dzemuSandiki vakatungamirwa navamasisi pakufambisa shoko resarudzo dzisina mhirizhonga. Vaenderera mberi vachiti shuviro yesangano ravo ndeyekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote murunyararo kuitira kuti zvido zvevana venyika ichipikirwa zvimwe zvinobuda musarudzo iri kutarisirwa kuitwa musi wa23 mwedzi uno.
Mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe pamwe nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuchatadzisa zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvinovhota zvakasununguka. Tinotenda maruva tadya chakata kuti zvichabuda musarudzo zvichave zvido zvevanhu.
Mutauriri wehurumende Botswana vaJohn Dipo varamba kutaura neStudio 7 vachiti Zimbabwe nyika yakazvimirira uye Botswana ina mvumo yekupindira mune zvematongerwo enyika eimwe nyika. Pavakanobata maoko mhuri yakwachitsunge mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa, asi mutevedzeri wemunyorano nane zvemutemo muZANU PF vaFortune Chasing avo vakamirira bato ravo pakusainwa kwemhiko dzerunyararo vatuvese vanoita mhirizhonga vakafanira kusungwa nekurangwa pasina tsvete zvisinei nekuti wabuda mumba mani.
Hazvina basa kuti ndevebatori anenge awanikwa nemhosva, mapurisa ngavaite zvavanofanirwa kuita. Munhu aende kumakotsi, isusu semusangano hatipindire kana munhu achinga atora mutemo auisa mumaoko make.
Vanorwira magaruro evanhu akanaka munyika uye vari mukuru musangano reZimbabwe Network for Social Justice Vatendai Mbofana vati vamasisa vangagone kutsiura mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa maringe nenyaya dzemhirizhonga nekuti shamwari dzemandorokwati.
Pano tinetsei kuti vamasisi vaonekwe vachisoropodza hurumende yeZimbabwe. Vakawirirana kunge bhandi nebhurugwa vachiita zvirongwa zvakawanda wanda vachishanyirana nyika dzavo. And tinoona kuti pakauya vamasisi kuno muZimbabwe nyaya yavainyanyotaura nayo ndeyekuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Saka kuzoona mutungamiri akadaro aakutsoropodza hurumende yamunangagwa kuti muri ku shusha vanhu, muri kumbunikidza kodzero dzevanhu, muri kurova vanhu, hationi zvichiitika izvozvo.
Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri muBotswana mushure mekukokwa neBokisi Khoza uye riri kuitawo misangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi nechinangwa chekuzvikurudzira kuti zviende kumusha kunovhota musi wa23 Nyamavhuvhu. Sadzgar wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vati zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kuda nyika yazvo uye zvisasundwe mune zvematongerwo enyika. Gwaro rakaburitswa neZimstate rakaratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000 zvinogara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Apo sarudzo dzasara mazuva 12 chete kuti dziitwe munyika, madzimai ari kutarisira kuvhota musarudzo idzi anoti anoshuvira hurumende inokoshesa nyaya dzeutano, kuvandudzwa kweupfumi, kuwaniswa kwemvura yakachena pamwe nekuvandudzwa kwedzidzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mumwe wemadzimai aya mai Melody Chikala vanove mugari wekugoromonzi vati vari kushuvira hurumende inokoshesa nyaya dzeutano, vachiti vari kurwadzwa zvakanyanya nevanhu vanofa nezvirwere zvinorapika.
Tiri kudawo kuti hurumende yedu kumulike kumaclinics uku mishonga iwanikewo nevarapi chaivo chaivo vanonyatsogona basa. Like pazvirere zvekensa vamwe vari kufa, mishonga iri kudhura, vasikwanisa kutenga mishonga.
Mumwe mutori wenhau Muzvare Veneranda Langa vaudzawo Studio 7 kuti pamusoro pekuda hurumende inosumudzira nyaya dzeutano vari kutarisirawo kuwana hurumende inovandudza upfumi hwenyika, vachiti vanhu vari kunonga svosve nemuromo.
Ndoda hurumende inogadzirisa ikonomi nokuti zvinhu zvaora munyika, hapana kana zvinhu zviri kufamba. Mari tiri kutotadza kuwana mari kumabhangi, mari yacho haishande futi, yadonha vhali. And then vashandi futi hapana zvavari kutambira. Vashandi vari kutambura zvokutoti vamwe vari kutotengesa mabhuti mumaofisi vasingaite basa. Saka toda kuti ikonomi igadzirike kuitira kuti vanhu tiwane value yemasalaries edu.
Muzvare Violet Rafemoyo, mumwe mugari weMuharare, vati musarudzo dziri kuuya vachavhotera vatungamiriri vanokoshesa dzidzo.
Isu vayange rasenge hatikumbira kuti kwanisenge ichienda kuchikoro vazi vana vachinja vasikwanisa kuenda kuchikoro vakagara zvokuti vada kuzotangonisa mwana anotanga kuzoti pamwe ane 10 years grade 1 zvinenhaa yekuti mari haisiwandi mabasa ari kuita mashoma. Saka kuti vana vasiasikana chikoro zviri kunyika.
Mamwe madzimai ataurawo neStudio 7 atsigirawo kuti budiriro yenyika inobva pavanhu vane utano hwakanaka, achitiwo ari kutarisira kuti hurumende inopinda igadzirise nyaya yekuwanikwa kwemvura. Madzimai munyika anotiwo ari kupedza nguva yakawanda yaanofanira kunge achitsvaga raramo, achitsvaga mvura yekushandisa nemhuri. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo dzemwedzi uno akaparura hwaro hwaachafamba nawo kana akakunda musarudzo mabhizo anosanganisira Citizens Coalition for Change ari kuvimbisa kuwanisa vavhoti dzidzo yepasi pachena, kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, kugadzirisa mari inotambirwa nevari pamudyandigere, kusimudzira nyaya dzekurima nekupa zvikwanisiro kuvarimi, kugadzirisa migwagwa yenyika nezvimwewo. Ukuwo bato riri kutonga reZANU-PF kunyange hazvo risati raparura hwaro hwemafambiro arichaita kana rakakunda, riri kuti nhoroondo yebudiriro yaraunza munyika ndiyo inofanirwa kuva mucherechedzo wezvichawanikwa nevana veZimbabwe kana vakarivhotera zvakare kuti rive panyanga kwemamwe makore mashanu. Sarudzo munyika dziri kuzoitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS rati Mauto akamirira kupinda muNiger uye agadzirira kurwisa hurumende yeMauto iri kutonga munyika iyi, richiti nzira dzose kusanganisira kushandiswa kweMauto dziri patafura. Sangano reAfrican Union razivisa nhasi kuti riri kutsigira danho reECOWAS padambudziko riri muNiger. Vamwe varimi mumatunhu akasiyana siyana yemunyika vanoti kuburikidza nerubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende, vari kushingaira kuti vaedze kudzora matanga avo emombe mushure mekufa kwemombe kwakanyanya mukati memakore matatu apfuura. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vakafirwa nemombe zvakanyanya zvekuti vakawanda vavo vakatovhara matanga nokuda kwezvirwere zvakaita seteliariosis, chinozivikanwa nerekuti January disease, babesiosis, hachota, anaplasmosis, sweating sickness nezvimwe. Tsvakiridzo yakaitwa inoratidza kuti mombe dzinodarika chidimi chemiriyoni kana kuti 500,000 dzichikosha madhora ekuamerica mamiriyoni 150 kana kuti US$150 million dzakafa mumakore matatu apfuura. Kufa kwemombe dzakawanda kwakamanikidzawo varimi vakawanda kurima nechibhakera kana kuchera makomba, marimiro akafanana nechirongwa chiri kukurudzirwa nehurumende mazuva ano chepfumvudza, icho chiri kupembedzwa nevamwe asi vamwe vachichishoropodza vachiti kudzosera nyika kumashure. Pamusoro pekutenga mombe, kune mamwe matunhu akasara achine mombe, vamwe varimi vanonzi vari kubatsirwawo kumutsiridza matanga avo nehurumende kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana siyana zvekudzororedzera mombe zvakaita sechemutungamiri wenyika chekuti murimi anopiwa tsiru raanoti kana rabereka opawo mumwe murimi mhuru yaberekwa. Chepresidential Heifa Pass On Scheme nekuberekesa mombe pasina mabhuru kana kuti insemination. Kune zvirongwawo zvakafanana nekuderedza kufa kwemombe dzichiurayiwa nezvikwekwe zvakaita sechepresidential bliss tick program nezvimwe zvakasiyana siyana. Uko mamwe makambani akazvimirira neasiri pasi pehurumende anonzi ari kubatanawo nemasangano evarimi kumutsiridza matanga emombe. Mumwe murimi akafirwa nemombe 12 gore rapera vaAndrew Matapure vekwaZvimba vanoti vave kurima nechibhakera vachiita zvekuchera makomba.
Ndave kurima ndichichera makomba, izvo zvinoita kuti pandorima paite padiki.
VaMatapure vanoti havakwanise kurimisa netrakta sezvo zvichivadhurira asi vari kuedza kudzoreredzera danga ravo.
Zvekuda kuhaya tractor zvinodhura.
Mumwe murimi wekumarondera mudunhu reMashonaland East vakufambiko magaya vakafirwa nemombe asi vari muchirongwa chehurumende chekuwanisa varimi mombe kuburikidza nekuti mombe dzibereke pasina mabhuru kana kuti artificial insemination vanopembedza chirongwa ichi. Mumwe wechidiki ari muchirongwa chehurumende chekuwanisa vechidiki mombe chepresidential Heifa Pass On Scheme vataura ikapesa vanoti zvirongwa izvi zvakanaka asi panofanirwa kugadziriswa dambudziko rakamboita kuti mombe dzife kuburikidza nekuwaniswa kwemishonga yekudhibhisa mombe. Sachi gara orume sangano rinomiri la varimi Rezimbabwe inda Great Farmers Union amai maiwe pijiti vano zvaka kosha kuderedza zvirwere zvemombe kuti mombe dziwande.
Hurumende ichitungamirirwa nebazi rezvekurima neresearch vakagadzira mushonga unoderedza zvirwere kunyanya January disease, uye vari kukurudzira varimi kuti vatevedzere good agronomical practices.
Mukuru wechirongwa chekuberekeswa kwemombe pasina mabhuru izvo chiri kutungamirwa nechikoro chepamusoro cheChinoyi University of Technology muzvari Raviro Machabango vanoti chirongwa ichi chiri kutambirwa nevarimi uye chapararira nenyika yose.
Chirongwa cheartificial insemination chapararira zvakanyanya munyika yeZimbabwe kuburikidza neprogramu iri kuranwa neChinoyi University. Chirongwa chiri kugamuchirwa zvakanaka.
Muguru mubazi rezvekurima kudivi rezvipfuwo muzvinafundo Obert Jiri vanoti zvirongwa zvehurumende zvekuwedzera uwandu hwemombe zviri kufamba zvakanaka.
Ndichachitava madocuments edu kuti zvokuprojekta mapurisho zvakakasi.
Mombe dzakakosha muupenyu hwevanhu sezvo dzichirimiswa, dzichipa vanhu mukaka, dzichiroreswa, kuwaniswa manyowa pamwe nekushandiswa mamwe mabasa, uyewo kutengeswa vanhu vachiwana mari yechikoro pamwe nekuita mamwe mabasa epamusha akasiyana-siyana. Pari zvino munyika munonzi mune mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu. Tsvakiridzo yakaitwa nebazi reZimbabwe Resilience Building Fund inoratidza kuti zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% vanowanawo raramo yavo kuburikidza nezvipfuwo zvinosanganisira mombe. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Mutambi wemitambo yekutandadza veruzhinji ane mukurumbira munyika Davis Guja adzoka zvine mutsindo nemutambo wake unonzi Aikaka. Mutambo uyu uri kuitwa panzvimbo yeTheatre in the Park muHarare. Izvi zviri kuitika mushure mekunge Davis ambobva kwenguva yakati kuti asuduruka pachikuva. Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu unodonongodza nekupenengura nyaya dziri kuitika munyika dzakaita seuori, utungamiri, kuondomoka kweupfumi nezvimwe zvine chekuita nemagariro evanhu. Guja anoti Aikaka mutambo unoburitsa kukanuka kana kushamisika nemamiriro akaita zvinhu munyika kana nharaunda dzatigere.
Wakanangana nezvinhu zviri kuita munyika. Dzimwe nguva mafambiro mumugwagwa kuti izvo unenge uri pakati perodhi woona kuruji kune mota iriko, utasa kuriboshwe kune mota iriko, iwo mbunyikidzwa uri pakati sakaona kuti Aikaka.
Guja anoti zvakakosha kuti vanoita zvemutambo vanzwike kana vachitaura nyaya dzinoitika munyika sezvo vachisimudzira runyararo nebudiriro.
Tine chishuwo isu chekuti izvo sevanhu vemafirimu vetheatre vemimhanzi tichakanangana nedonzo rekusimudzira nyika yedu pamwe nerunyararo panguva ino. Tinofungidzira kuti kana tichiita mitambo iyi kuchitaura mashoko edu weda mumafirimu oro mumhanzi tokumira tipote tichiteererwa. Saka theatre uri patinoita mitambo yedu yemadrama iyi ndozvangofanana izvozvo. Kana tichicreata zvinhu izvo maartists pane chicreata zvinhu hatingocreata zvinhu zvatinoira tichifembera fembera.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Peace Building Initiative iro raimbove Zimbabwe Peace Trust uye vaimbove gurukota muhurumende yemubatanidzwa amai Sekai Holland vanoti vanotambira kudzoka kwaGuja mukuvaraidza veruzhinji nemitambo.
Adzoka kuzotirakidza kuti tiri vanani, tiri kuita zvepi. Ini ndafara kuti vanga vachikabata mutambo uyu is the boy child.
Muzvinafundo vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Kelvin Chikonzo vaudza Studio 7 kuti vanoita zvemitambo vane basa guru panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo kubva kare mitambo yaishandiswa kutaura zvinosangana nevanhu munharaunda dzavagere.
Asi zvinobatsira kuti mapolitisians azive zviri kunetsa. Nokuti hasi wese munhu anogona mwana mukana wokuenda kurali, uye kuti zvinotipawo mukana wokuti tishandise nzira dzakawanda kunzwa zvinonetsa vanhu munharaunda medu kuitira kuti vashoda kuvhotera vazive zvinonetsa vanhu uye kuti vazive kuti vanozvigadzirisa sei.
Mumwewo ari kufarira mutambo uyu mutambi wechidzimai Elizabeth Majongwe, uyo ati mitambo inosunungura pfungwa dzevanhu uye kubatana.
Ndinoona tieta ichibatsira chaizvo kuti vanhu vapfavise pfungwa pane zvinenge zvakaoma muupenyu. Ndinoona zvakakodzera chaizvo nekuti semataurira nambeta pekutanga kuti zvinosunungura pfungwa dzevanhu toziva magariro akanaka nekubatana. Ndozvatinowanyanyoshuwira munyika medu.
Mutambo uyu wakanyorwa nevanyori vatatu vanoti Stanley Makuwe, Patience Piri naTinashe Muchuri. Wakavhurwa musi wechipiri Nyamavhuvhu 8 uye uri kuitwa kusvika musi wemugovera Nyamavhuvhu 12 uchitanga panguva dzemanheru. Guzha ndeumwe wavatambi munyika vakashandisa mabasa avo kuumbiridza budiriro nechenjedzo kuruzhinji munyika kwenguva refu. Takamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to four.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo wechimanje manje weamapiano achibatanidza zvemunyika nezvechitendero Zabron, uyo akatamira kuMaryland iro svondo rapera. Ngatinzwe achitsanangura muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Takatanga ndiri grade 7, that was a long time ago, but ndakazongoitaka mukana kandakaita ndiri ku high school. I think first month ndiri ku high school kwakaitwa zvemacivics, and then I had Knox Nguni akauya kuzoperforma kukambo zoma high one. Neniwo ndanga ndiri pa line up iyoyoyo. Ndandiendesa kuna na PBA kuchigutiro. From there ndakatanga kushandawo nevamwe vanhu vanga vane mukurumbira nekuchechi and all of that. Saka zvanga zvangosangana kuti kuchechi nekuita zvikaenda kumastudio tichiimba zvemunyika.
Toda vanhu vakanyatsoti iwo uri kurova gospel here, uri kurova amenodziva uri kuti dzemunyika ndo dzakaita sei?
Alright, saka pari zvino ndine EP randakadropa amapiano 2 amapiano singles ari papapo, and then 1 conscious reggae iri papapo, and then ndine 1 song yegospel inonzi Mune Simba yerumba iri papapo. So ndiri munhu ari flexible nekuita anything.
Saka vateereri vari kuitambira sei mimanzi yenyu?
Vateereri vari kufara zvingaite. Single rangu rakaita number 1 kuCanada almost like 2 weeks, riva number 1, and then right now song yangu inonzi Mjolo yanga iri pa FM International yanga iri pa number 3. Zviri kutambirwa zvakanaka.
Ngatitariseiwo kuti semuimbi matambudziko amunosangana nawo muindastry ndeapi?
Zvinonetsa kakurusa inyaya dzekuti music yacho inzwike kumba, nekuti cause uri kuAmerica munhu asanga achifunga kuti une mari yakawanda. Saka unosangana kuti nemadj arida kubhadharwa mari dzakawandisisa kuti tingoridzwa. Saka tozongotendawo vanhu vakafanana nemi kuti murungueri kana mangoti staga machiwana and motunza pamberi penyika kuti vanhu vatinzwe vativiwe. So tinokutenda zvikurusa.
Kana paine vateereri vakateerera panguva dzinei, une mashoko yaungade kuvasiyira?
And I monitorera music iriko kuma platform ese pa YouTube makatsvaga Zabron, Apple Music. Saka tibatei, tisupportei, sanganai nesu masaisai.
So it was a Friday, chindipaiwo kamwe chete kamuri kupisa nako kamunoda kuti tibude nako mudariro.
Pane song inonzi Mjolo.
Pandemic.
Mjolo the pandemic, vanhu vari kunetsekana nenyaya dzemujolo. Saka Mjolo ine something, teererai muzvinzwiri.
Mjolo, heavy mdara.
manga muchinzwa kambo kanonzi mujolo kachangoburwa na Donald Zabrone mwanzo zvakare hurukuru yaita naibva dzininga we Studio 7 musakangana wachirongwa chedu che Live Talk na 8 PM manerano apo tiri kutarisa nezvemisangano yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika pamwe nezvimwe zviri kuitika munyaya dzesarudzo sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro wenhau zvakare dare repamusoro rehigh court rarasa chikumbiro chevaimbo wenhengo yezano PF vasevhi yakasikuwere chekuti SI-140A iraswe anokoneka nemufaro ndini jonga kandemiri ndokusiyai muina Praxidus Jeremiah.
So we see.